Vachara nevatore nhauma Harare nhasi vakafanibata chigaro chemutauro weCCC muzvarifadzai mayere. Vati vose vakakonzera mhirizhonga vasi kuzobvumidzwa kukwikwidza vakamirira bato ravo.
Kana angokumirwa nyaya yemhirizhonga kana kuti violence, munhu iye atori automatically disqualified, haazowana mukana wekumirira macitizens pamaelections ari kuuya, uye haazokwanisa kuparticipata munyaya dzemacitizens clusters, kana kuti panozotaurwa paya paya kuti uri kuda ani kuti akumirirei, munhu iye haazova part of us, haazoparticipata mune urongwa hwatinenge tinawo.
Nyaya yemhirizhonga yakaitika mune dzimwe nzvimbo dzakaita seHarare neBulawayo yashorwa nevanokokera nhengo dzeZANU PF muparamende. Vapupurai togarepi avo vati zviri kuitwa nemubato reCCC madzana mbwanana.
Mahumbwe madzana mbwanana chaiwo. Ukaona zvakaitika even muno muHarare vanhu vachitiza namaballot box, ukaona bvonga mupopoto yaiitiwa pose pavaita, ukanzwa zvekuti vamunoti vakasarudzwa vakangoitwa handpicked naiye mutungamiriri unonzi mutungamiriri zve achimboti zveindeya macitizens iye votova zvemutungamiriri. Saka unongoona kuti muri kuona chunhu chakareuka.
Asi kunyange vatogarepo vari kushora zviri kuitika muCCC, vamwe vanoti mubato ravo reZANU PF makaitawo mhirizhonga zvakapa kuti vamwe vagume varambidzwa kukwikwidza, uye vamwe vanoti sarudzo dzacho dzakabirwa zvemhando yepamusorosoro. Asi kunyange kuine vamwe vari kugunun'una nezvesarudzo dzeCCC, mumwe ati ari kufara nezvakabuda ndealderman Albert Chirau vekumukobha North Mugweru, vari kukwidza nevakafanobata chigaro chemurongi wemabasa mubato iri vaAmos Chibaya.
Ndoda kutendai nekuratidza confidence in me, ndoda kuratidzai nekuratidza support and the desire for a change of the status quo. Sure, ndoda kutendai nekuratidza izvozvo.
VaSolomon Bobos Bhunu avo vanoshanda nesangano reElection Resource Center vatiwo
mhirizhonga inoita kuti sarudzo dzinge dzachikanganisika, vanhu vasingazoparticipata vachifara uye nekuda kwavo, nekuti sarudzo chido chemunhu. Saka nekuda kwaizvozvo mhirizhonga inoita kuti zvido zvevanhu zvisazopedzisira zviri izvo zvinozowanikwa mune zvinenge zvabuda musarudzo yacho. Saka tinotokurudzira vemupato wezvematongerwo enyika kuti vatarisise mafambiro avo, vatarisise tsoka dzavo pavanofamba, kuti havazosiya here kuvengana, havazosiya here kutambudzika, kushungurudzika kwevanhu mushure mekunge vapedza mabasa avo avanenge vachiita.
Zvichakadaro, vari kutaura vakamirira komiti iri kutungamirira kudomwa kuri kuitwa vachakwikwidza vakamirira CCC iri kudaidzwa kuti Citizens Independent Selection Panel, vaShepherd Ngandu vati komiti yavo ichaongorora zvichemo zveavo vanenge vasvitsa zvichemo pakufambiswa kwekudomwa kwevachakwikwidza musarudzo vakamirira bato iri.
Pane maprocedures aripo ekuti kana paine vanhu vane zvichemo namagrievance vanozviwisa kwatiri isusu, zvoonekwa zvovhenekwa, zvoonekwa kuti pangaitwe sei. Kana paine chokuti pangazoda kuitwa chimwe chikamu zvakare nokuda kwekuti pane mhirizhonga dzinenge dzakaita, mukana iwo unoita sei unozowanikwa. Asi zvichioneswa nekuti zvichemo kana zvikonzerwa zvacho zviripo zvine udzama hwakaita sei, nokuti hatingazokutora tumwe netumwe tunyaya tokuti tudikidiki. Asi kana paine zviripo zvinyatsooneka, panoonekwa kuti pangagadziswe sei.
Vangandu avo vazivisa mazita evanhu vashomanana vakadomwa kuti vakwikwidze vakamirira CCC matunhu akasiyana siyana vati zvakawanda vachazvizivisa nekufamba kwenguva, sezvo vachiti komiti yavo ichiri mubishi kutambira zvakabuda mukudomwa kwevanhu ava nezuro. Asi mashoko atiri kutambira anoti mwana wembwa mutungamiriri weMDC vaMorgan Tsvangirai vaRichard Tsvangirai vanonzi vakadomwa kuti vakwikwidze vakamirira CCC musarudzo dzeparamende kuNorton, uye mwana womiriri wemuzengeza West muparamende vaJobs Kala avo vave kuda kusvitsa gore vari mujeri nenyaya dzezvematongerwo enyika. Jobs Kala Junior anonziwo akadomwawo kuti akwikwidze munzvimbo iri kumirirwa nababa vake, sezvo zvisati zvazivikanwa kuti vaSikala vachange vabuda mujeri here pachazoitwa sarudzo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Frank Chikowore.